Kanyaripa mangwana arikupinda munhandare ari captain weWigan vada kukunda Plymouth Argyle kuti vawane tikiti rekupinda muEnglish Championship makundano emwaka unotevera. English Championship ndiyo inotevera English Premier League murongwa wenhabvu muEngland. Parizvino darikwa neWigan vari pamusoro petafura yeLeague 1 nemapoints makumi masere nemasere, vakasiya Rotherham nemapoints mashanu kwasara mitambo mitatu kuti makundano aya apere. Vakakunda mangwana vapinda muEnglish Championship zvisinei nekuti zvimwe zvikwata zvatamba sei. Jordan Zemura ari muEnglish Championship neBournemouth asi ari kutarisirawo kupinda muPremiership sezvo chikwata chake chiri pachinhano chechipiri nemapoints mana pamusoro peHuddersfield iyo yatamba mitambo miviri pamusoro. Bournemouth iyo ine mapoints makumi manomwe nemanomwe iri kutamba mangwana neFulham iyo iri kutungamira makundano aya ine mapoints makumi masere nemasere. Chimwe chikwata chemuChampionship chine mutambi wemuZimbabwe eReading iyo iri kusangana neHow mangwana zvekare. Reading inotambirwa naEndi Rinomota. Zvichakadaro muZimbabwe munewo mitambo mikuru zvekare apo Dynamos iyo iri kutungamira makwikwe aya iri pamusha neManika Diamonds nesvondo. Manika Diamonds iri pachinhano chechitatu uyezve yakasimba zvikuru mushure mekutenga vatambi vane mukurumbira kubva kune zvimwe zvikwata. Asi aimbotambira Dynamos chamunoda musanhu ano chikwata chake chine mukana wakasimba wekukunda mumutambo uyu.
We got a very, very good player. I think we got 80% chances. The players are there.
Asi mitambo iri kutanga mangwana apo Chicken Inn iyo yakanzana neDynamos pamapoints inokwanisa kumboenda pamusoro petafura nekurova Blauwayo City muLuveve. Chicken Inn neDynamos dzine mapoints makumi maviri nematatu asi Dynamos pari zvino iri pamusoro nezvibodzwa. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaAlbert Mtero vanoti Chicken Inn isafunge kuti yakatorova Blauwayo City kare mutambo usati watambwa.
Nyaya dzebhora idzi ka tinowana masurprise anoshamisa zvine zvakumotivheta kuti have nothing to lose. Vakomana vangu vachimutambo neshungu zvinokwanisa kutochii.
Mangwana zvekare FC Platinum iyo ine mukombe uyu iri kushanyirwa neHighlanders iyo iri mumabiko mushure mekutora mukombe weIndependence Cup. Asi Capes United ine rwendo rwakaoma nesvondo apo yakananga kuGibbo Stadium kunosangana neTriangle. MaSugar Sugar Boys ari kubaka moto zvekuti ari pachinhano chechina akainzana pamapoints neManika Diamonds iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Capes United yacho iri pachinhano chechinomwe. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera Tenants vs Yada Sakuba. Harare City vs Black Rhinos National Stadium. ZPC Kariba vs Ngezi Platinum Nyamunga. Nesondo Cranbourne Bullets vs Herentals Sakuba. Blauwayo Chiefs vs Wawa Luveve. Totarisa mutambo weRugby. Chikwata cheZimbabwe cheMacheetahs chasvika muUganda kumakundano eAfrica Sevens Cup ayo ari kuitwa kwemazuva maviri kutanga mangwana. Zvikwata zvitatu kubva pazvikwata gumi nezvina zviri muKampala zvichabudirira kuenda kumakundano e2022 Sevens Rugby World Cup ayo achaitirwa kuCape Town, South Africa. Zvikwata zvakaungana muUganda izvi eBotswana, Burundi, Burkina Faso, Cameroon, Ghana, Kenya, Madagascar, Mauritius, Namibia, Senegal, Tunisia, Uganda, Zambia neZimbabwe. Zvikwata zviviri zviri kunyanyotyisa kumakwikwi aya eKenya neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.